chitende tiri wa penyu kusiri kuziva kwedu kanorongwa wekumba kwedu katisha chatina joy simba rekushandisa mukana nguva yatakapiwa apana noziva ramangwana kamwe koto neruchiva daitaisiya vakaenda vanotsvaka mukana Takangwara paharare Asi kudenga kunedare Chipacha pinda vamwe usasare Tisa ereza misote nekuda kusaziva Tisa furi rakana kutongera Tengo era 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 Tisa yuka zvizhinji zvichapera Apana anoziva ramangwana Kamwe koto neruchiva Daitaisiya vakaenda vanotsvaka mukana
Mazano zviri tough Kana kuomesera vanoshaya chikafu Chokori chinorwadza sindo zviripo Mumwe anesipo mumwe asisipo Ndicharamba ndakabata nichishandisa